vana vazhinji from the age of 15 to 19 vari kuwanikwa vachirorwa vari vana vatiki kana kuti vachiita pamuviri. Vanotaura zvekuti kubva pamakore 12 zvichikwira zvakare vamwe vana vanosangana nekumanikidzwa kuenda pabonde kana kuti vamwe vanosangana neku kubatwa chibharo mungava mufamily or mumacommunities avo.
Ndingadawo kutsvaga kuti ko iwo mutemo wenyika yeZimbabwe unenge uchimbotiwo kudii pamusoro pekuroorwa kwevana.
Takatarisa section 78 yeconstitution yedu under the marriage rights. Waitaura kuti any child ari below the age of 18 haabvumidzwe kunge achiroorwa kana kurodzwa. Ende futi unotaura zveuchiti haubvumire kuti mwana amanikidzwe kuti apinde muwanano kana kuti apinde mumarriage ari pasi pemakore aya.
Ndonzwa vazhinji vachitaura zvokuti mwanasikana nemiwo munorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana. Ko mwanakomana ari kusiyiwa papi munyaya idzodzidzi?
Takaona mukushanda kwangu kana kuti mukushanda kwevamadevelopment partners edu anotarisa kuti mumaafrican societies kana communities mwana wemukomana achizvarwa anogara anotozvarwa kudhara aine yatinoti advantage because of ma cultural practices agara arimo mucommunity. Tisati taenda kuti panyaya dzemavakirwa akaitwa muviri yedu, murume haakwanisi kubatira pamuviri, mukadzi mwanasikana anozomanikidzwa kupinda mumarriage nekuda kwecircumstance yekuti aita pamuviri kana kuti nekuda kwecircumstance yekuti ari kufanha kuroorwa, mari iri kufanha kuenda kuvabereki vake.
Rwendo rweAfrican Union muZimbabwe zvamunenge muchitarisirawo imi kuti ingadai ichibatsira nazvo munyika dzemuAfrica kunyanya Zimbabwe ndezvipi?
Age of consent yakazokwidzwa kuenda pamakore 18 yanga iri pa16 years, but at the end of the day we are looking at my health services edu, we are looking at the education systems edu. Inini pachangu I've worked nema schools, I've worked with education institutions. Hamuna chimwe chinonzi comprehensive sexuality education. What is that? Panyaya dzekudzivirira mimba kana utachiwana hweHIV and AIDS. Zvinhu zvinotyisa kutaura nezvitoro. Why? Macultural belief arimo munyika medu kana sekuti muAfrica kuti mwana womusikana haafani kutaura nezvebonde kana kuti mwana womukomana haafani kutaura nezvebonde, havafani kudzidza zvinhu zvakadaro, zvinhu zvakashata.